president pavapedza kuvhura kugwenya remagetsi inonzi Kariba South vabva vaenda kunyamunga stadium kwakwakazara kwazvine chaunga ende kana nesu tashamisira kuti vanhu mukariba vabuda ende tinofanira kutenda MPO Kariba vamakenzi tichitenda futi chairman weprovinsi neutungamiri wavazhambe kuti vakwanisa kubudisa vanhu vakawanda kudaro kwanga kune chaunga vanhu vachifara president vasvika ikoko kuma4 asi vanhu vawana vanhu vane mufaro mukuru spirit vachinakidzwa ende vachiimba kutonga kwarugamba kana ivo vataura president kuti Kariba yandishamisa kubuda kwamaita kudai kwandipawo manyimwe kana vice president vachiwenga vanga varipo futi vaitiwo futi manyimwe vafara zvisingaite ende vaudza vanhu vekaribha kuti tirikufara zvikuru ende vachadzoka futi vakuita zvemakabheni.
Saka shoko ravanga vachiudza vanhu nderekuti kudi apa?
Shoko ravanyanya kuudza vanhu vataura nezve yavanogara vakataura kuti Zimbabwe is open for business ndokubva vataura futi nyaya yereengagement program yavari kuita kufamba kwavari kuita kuti vakatodzoka usiku kubva kuIvory Coast Cote d'Ivoire kwaabiu kwavanga vaenda kunoona vakuru vabhizinisi emuafrica akawanda muno muZimbabwe. Saka ndozvavanga vachiudza vanhu vanopedzisa vachiudza vanhu kuti vari kukurudzira mapato kuti kusa vasarwisana panguva yemaelection dari kuuya majurai aya musarwisana itai musarudzo makanyarara isise ZANUPF hatidi kana kuona vanhu vanorwa vachirwisana nekuti hapana zvekurwisana. Saka vashamisikawo kuona kuti kune mapato akarejesta kuti anoda kukuvidza anosvika 108 mapato. Saka vanga vachiti aiwa uto tumwezi kutukana kwembudza hatina basa isusu vezanupf ngatiitei zvatajaira kuita makore esese musoro wepande taranga tine zuva rataiti isusu ZANUPF cell day. Saka munhu wega wega aenda kuselo kwake kumusha indakatoenda kumusha kwangu kuselo yangu kuhombe kumurembo selo ndakatiita musangano nevanhu vaangu vepaselo. Saka ndokwatakaenda chese nyika yese kusanganisira ivo president musvesvondo tanga kumisha kumaselo kwedu. Saka musangano ndokwauri kumaselo unotanga paselo zvichienda kumberi. Chakanakira maselo ndechekuti tinobva taziva kuti ava vanhu ndevedu zveshuwa ava vanhu ndevedu zveshuwa.
Saka mungati muri kutambirwa sei nevanhu?
Vanhu vari kufara zvikuru zvandisati ndamboona kufarira kwavari kuita vamunangagwa. Vanhu vari kufara zvikuru kuru munyika muno. Saka chatingangovimbisa vanhu ndechekuti tichahwina zvine mutsindo kunyanya kumaruwa kwatinhu nekuti fanika ini kumakonde nekumakonde vese vari kutoziva kuti kutoziva rugamba tichavhotera vamunangagwa. Hakuna umwe futi watinovhotera kumakonde.
Asi hapana here zinyekenyeke Honorable Paradza nekuti kavamwe vari kuti kwaane vamwe vari kutiwo vari kuzviti National Patriotic Front vachibuda imomo muZANUPF vachitungamirwa navamutinhiri nekudaro mavhoti anogona kupatsanuka?
Hakuna mavhoti anopatsanuka muZANUPF. Vamutinhiri vane kanhu kavo kavamutinhiri kano MPF whatever zvamunotaura yakafanana nekanhu kakambotangana simba makorikaya hakuna kwazvinosvika. Saka hakuna vanhu munhu chaiye chaiye ane pfungwa dzakati tetsetetete muZANUPF anobva kuti akunojoina mutinhiri achitsvagei chaari kushora kuZANUPF chii chaari kushora kuna vamunangagwa chii hakuna. Asi ndozviri kushuvirwa chete nevamwe vedu kuti aiwa ZANUPF ichapatsanuka nokuda kwamutinhiri. Mutinhiri hachizi chinhu kwatiri isusu vanhu vezanupf. Kana munhu angobuda atsauka munhu atsauka kana munhu atsauka atsauka ZANUPF inenge ichienderera mberi.